naka zuva rinobuda wangu asi rinozongonyura wangu munhu anodiwa wangu asi rudo rinozongopera rimwe zuva chanduraya nchifema chazoita sei sodzi yangu inobuda nchiseka zvamboita sei mumwoyo mangu mune peni yandakaviga nemarwadzo mukati bebi ndiwakauritsa mumwoyo mangu mune peni yandakaviga nemarwadzo mukati bebi ndiwakauritsa saka waunoti akanaka washu chamuwana kuvi waunoti ndiye ane rudo chaiwo chamuwana kuvi paisa wacho anokuda nemwoyo wese waunoti ndiye achazogona zvese wacho chamuwana kuvi makanaka 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 tigara wandiudza pamwe itori mhosva kukuda futi tikagara tichindetsana kudai handisive tichasvika kupi feels like uri kukoka futi marwadzo andinawo uri kutopa futi ukabaya mwoyo wangu bebi ndofa futi ukandisiya neheartbreak ndofa futi akanaka washu chamuwana kuvi waunoti ndiye ane rudo chaiwo chamuwana kuvi paisa wacho anokuda nemwoyo wese waunoti ndiye achazogona zvese wacho chamuwana kuvi makanaka 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 makanaka.